Vagari ava vanoti, vari kuenda kunzvimbo dzakatarwa asi vachikundikana kunyoresa, sezvo nzvimbo yavanofanira kunyoresa isiri kuwanikwa mumushina weBVR. Mumwe mugari wekurujeko, vazivanai muzorodzi vanoti, vakatadza kunyoresa kuti vavhotere muwadhi yavo sezvo yakanga isiri kuwanikwa mumushina. Vakazopedzisira vanyoresa kuti vavhotere kumusha kwavo kumaruwa.
Ndakasvika nezuro pa registration center. Ndobva ndanzi inini dzokera nokuti ward 7 yerujeko yandogara uye yandova yandakavhotera 2013 yainzi haionekwi musystemu. Saka ndakabuda pagedhe ndobva ndafunga kuti saka ini handichatovhoti. Vanhu ava vanogona kudero vaida kudi kutotivhiringidza kuti tisazvota zvachose. Saka ndakamba ndati ayo inini ndobva ndadzokera muya muya mukati museki. Ndobva ndati ayo inini ndava kuda kuchivhotera kumusha kwangu kwandakazvagwa kumasungo central pashonganiso. Saka vadaro. Vakabva vandiregister kumasungo central kuya. Vakabva vanditi ayo toda tsamba yesabhuku ndobva ndapti ndipei affidavit. Ndapiwa affidavit ndakabva ndanzi commissioner haapo anofanira kunge achikukomishina. Saka ibva waenda kunotsvaka gweta kana umwe munhu anokwanisa kucertifya commissioner of oath. Ndakabva ndaenda mustreet ndobva ndanobhadhara 50 cents yekucertifywa kuti ndinge ndichiregister kudi kuvhota. Then ndobva ndapiwa polling station. Polling station yandakatanga kupiwa yakanga isiyo yeshonganiso yandaida kuvhotera ini panova padhuze nepamba pedu kumusha. Vakabva vandipa kunonzi kwamakoni. Kwamakoni kuya kuyandakabva ndakomplaina kuti aiwa kwamakoni haisiyo polling station yangu. Vakabva vanditi ichimbobuda tichazokudana togadzirisa. Saka ndakabva ndabuda ndobva ndaita 10 minutes ndobva ndadzoka ndobva vandishedza vachinditi vagadzirisa. Asi process yose iyi yakanditorera almost 1 hour kuti ndizenge ndichizoregister kumusha ndichibva murujeko. Murujeko mumandanda ndaona kuti vhoti yangu ino kana kuguma yatambiwa nayo.
Vamwe vakaita sava Brighton Ramusi vanoti vari kushamiswa zvikuru kuti sei mumusha wavo werujeko usiri muBVR uku Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kuti yakagadzirira zvakakwana.
Ndiri kukatyamadzika zvikuru kuti sei wadhi yerujeko out of 10 wards dziri muno masvingo eBen iri kushayikwa musystem. Pandasvika ndaudzwa kunzi isusu hatisokwanisa kuregister kuvhota sevagari muward 7 nokuda kwekuti mapolling station yedu haasi kubuda. Saka zvinhu zvatichungurudza tizive kuti pane zvavada kuita here ndezvo nenyaya yekuti itechnology nyowani kana kuti vada kubira hatisi kunzwisa kuti chichida kuitika nokuti iyi system nyowani inofanira kuuya ichitipa confidence kwete kuti tinonzi isusu hatichawanikwa asi mamwe mawadzi achiwanikwa. Saka zvoreva kuti iyo ZEC yekungomanya kuita zvinhu isina kunyatsa kugadzirira kuti inyatse kucapture umwe neumwe ane chido cheregister kuvhota.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa kuZEC mudunhu remasvingo amai Gertrude Murumbi avo varamba kurekodhwa mashoko avo vabvuma kuti kurujeko kwakaita dambudziko uye vatombomisa kunyoresa vanhu veikoko. Amai Murumbi vatiwo dambudziko iri kugadziriswa nanamazvikokota vavo. Asi vamwe vagari vanoti vave kutyira kuti vangangotadza kuvhota uye ZEC haisi kufambisa mashoko akakwana kuvagari achivaudza zvinodiwa kuti vanyorese. Nemamiriro akaita zvinhu murujeko, Muzvare Esther Chimanikire vanoti vave kutyira kuti kodzero dzevanhu dzekuvhota dzingangombonyikidzwa.
Totyira kuti togona kutotadza kutovhota manje nekuti kana zvichinzi mapolling centers edu ari missing zvinogoitika sei iyo ZEC iri kuti yakarongeka pazvinhu zvayo zvose kuti tizokwanisa kuexercisa kodzero redu rekuvhota. Isu tinoda kuyambira kuti veZEC sesu vagari edu emuward 7 tiri kudawo kuvhota. Ndavaone zvavanoita tione mavhotera atingaitawo maelections ari kuuya muna 2018.
Zvichakadaro vamwe vagari vemumasvingo vanoti vashandi veZEC vari kutora nguva yakareba kunyoresa munhu mumwe chete vachiratidza sekuti havasi kugona basa iri nemazvo kunyange hazvo vakadzidziswa kushandisa mishina iyi mitsva. Mumwe mugari womasvingo vanoziva muguti vati vabudirira kunyoresa nhasi asi havana kufara nenguva yatorwa kuti vapedzerwe.
Maonero andaita nenguva yatatora kuti ndizoregistra zvipere ndaona sekuti vanga ZEC haisati yanyatsogadzirira kuti vaite zvechirongwa ichi. Nekuti pandatosvika chekutanga tatanga kurambirwa kushandisa house number vachiti zvokunodiwa mastand number. Of which vanhu vakawanda havazvizivi izvozvo. Vanhu vadzoserwa kuti vanotsvaka mastand number avo vakawandisa. Then tabva ipapa ndazowana stand number. Pandazodzokera ndanofiliswa affidavit rasainiwa pacho pakuchizotogwa mafingerprints nemipikicha vava chitora nguva yakarebesa zvokuti handione soti vanokwanisa kuregister vanhu vakati wandei pazuva sezvatinotarisira.
Chirongwa chekunyoresa kuvhota chakaparurwa musi wa14 Gunyana uye chinopera musi wa15 ndira gore rinouya. Asi MDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai yakwidza mutungamiriri wenyika varobert mugabe zeki pamwe negurukota rezvemutemo vaemarson munangagwe kudare ichiti vamugabe havana kutevedzera zvinodiwa nemutemo pavakatara mazuva aya. MDC inotiwo zeki haina kugadzirira zvakakwana kuitira kuti iite basa raro nemazvo. Nyaya iri kunzikwa mudare nemusi wechina. Munhu anotarisirwa kunyoresa anofanirwa kunge aine makore 10 kana kudarika, aine chitupa kana gwaro rekufambisa, gwaro rinoratidza paanogara muguta, kana kuti kumaruwa aine tsamba yasabhuku, kanawo afidavhiti yakasainwa naCommissioner of Oath, kanawo magweta nevamwe vanobvumirwa pamutemo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.